Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 12/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura zvishoma gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende wokwidzwa wokwira makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muzano PF zveG40 neTeam Lacoste kuramba kuchienderera mberi.
Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kukonzera kuti chikwata chemaWarriors chigare chiine mutauro nguva dzose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Banga repasi rose reWorld Bank svondo rino rakazivisa kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Gwaro rakaburitswa nezuro neWorld Bank rinotarisa nezveupfumi hwenyika dzepasi rose uye rinonzi Global Economic Prospects rinoti upfumi hweZimbabwe uhu huchakurawo nezvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana mugore ra2019. Tarisiro yeWorld Bank iyi inopfuura yakaburitswa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti upfumi hwenyika huchakura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%.
Kunyange hazvo banga repasi rose iri riri kuti upfumi hwenyika huchakura rakayambirawo kuti tarisiro iyi inogona kusabudirira sezvakatarisirwa sezvo upfumi hwenyika pasi rose husina kumira zvakanaka. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinonetsa kutambira tarisiro yeWorld Bank iyi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kunetsa kwemari, kuvharwa kwemakambani pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura mumakore apfuura. Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare mumwe wenyanzvi dziri kuti dziri kushamisika nemaonero eWorld Bank aya. Ngatinzwe hurukuru yataita navamufukare pamusoro penyaya iyi.
Takaona ripoti yoitika tomboikurukurawo nokuidzeya tichishamisika kuti World Bank inenge ine zvairi kuona zvisiri kuonekwa naMinister of Finance and Economic Planning wedu. Vachina masa yavo vari requestimate a growth ye GDP at 1.7%. Apa World Bank yakuita an extra 2.1% over and above that 1.7%. Saka tiri kushamisika kuti unless the World Bank knows something chatisiri kuziva isusu vagari vemuno, then mafiga avo anoshamisa. Zvingava zvinhu zvinotinakidza nokuti fadza dai kuri kuti zvikaitika, nokuti kana tikaita a growth rate of 3.8%, then zvechokwadi zvinoita a difference yakati pa unemployment yedu, which at the moment we have even stopped counting. Saka izvi zvingatarisika kuti kuda pane vamwe vanhu vangawanawo mabasa pane ruzhinji neruzhinji rwuri kutsvanga iko zvino.
Chii chinenge chichitariswa nemasangano akadai kana vachiita ongororo idzodzi netarisiro dzekukura kweupfumidzi?
Handigoni kuvataurira sezvo ndisiri spokesperson wavo, handiti ga. Asi tinotarisira kuti World Bank as the bank of the world ine an overview iri much broader than overview ye any one country on its own. Saka tiri kutarisa kuti the context Uchini wichi wari kutaura kuti upfumi weZimbabwe uchakura by 3.8%. Ine nge iri much more secure than the one ya tino kwanisa kuseenzesa isusu. Nokuti obviously isusu tiri kutarisa Zimbabwe chete. Iwo wari kutarisa world yese.
Tinoona kuti mamiriro emisika yepasi rose haana kugadzikana. Asi World Bank vari kutarisira kuti upfumi weZimbabwe hungakura kusvika ipapa. Imiwo munoti panyaya yekusagadzikana kweupfumi hwepasi rose?
Ichocho ichokwadi chatiri kuona tese kuti ndezviri kuitika. Upfumi hwedu huzhinji ndehwemaminerals atinomaina nezvirimwa zvatinoita zvinoana tobacco, cotton nezvimwe zvakadaro. And pasi rese macommodity prices ari kudzikira. Saka tinoona kuti tizokwanisa growth rate ye 3.8%. Kuda World Bank ine zvainoziva nemamega bills aya aitaurwa nechina nerussia atisiri kuziva isusu.
Vanga vari mukuru weMkozi vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vanoti vane mvumo yekurambidza nengo dzedare reparamende kuti dzisapfeka zvadzinoda nekuti mudare munogona kuita nyonga-nyonga kana nengo dzikauya dzakapfeka zvadzinoda. VaMudenda vakataura izvi mugwaro ravakanyorera kudare repamusoro-soro vachipindura nyaya yakakwidzwa nemiriri wemutasa South vaTrevor Saruwaka veMDCT avo vari kuda kuti dare iri rivape mvumo yekupfeka bhachi ravo rakafanana neflegi yenyika mushure mekunge vadzingwa muparamende vapinda mudare vakapfeka bhachi iri. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Muna Chivabvu gore rapfuura vaMudenda vakarambidza kupfekwa kwemabhachi kana kuunzwa kwemireza yenyika muparamende mushure mekunge nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzauya dzakapfeka mabhachi ane mavara emureza wenyika pamwe nemireza yacho mudare. Vakaita izvi mushure mekuratidzira kwamufundisi Evan Mawarire pasi pechirongwa chavo chehashtag this flag. Asi kunyange hazvo vaMudenda vakange varambidza kupfekwa kwemabhachi ane mavara emureza wenyika, nhengo dzeMDCT dzakaita savaSaruwaka dzakaramba dzichiuya kudare dzakapfeka mabhachi aya, izvo zvakazoita kuti dzidzingwe mudare. Mushure mokudzingwa mudare kaviri, vaSaruwaka vakazokwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiti havaoni chakaipa pabhachi ravo, uyewo vachiti semutenderi wechirasta vanopfeka bhachi rine mavara echitendero chavo awo akafananawo nemavara emureza wenyika. VaSaruwaka vanotiwo vaMudenda vari kutyora kodzero dzavo nekuvadzinga pamwe nekuvarambidza kupinda muparamende. Asi vaMudenda vanoti vakatopa mutongo panyaya iyi uye vanopiwa simba rekuita izvi nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi gweta ravaSaruwaka vakudzaikadzere vaudza Studio 7 nhasi kuti hapana chakashata pabhachi ravaSaruwaka uye vanoda kuti dare repamusoro ripe mutongo wekuti zvakashata here kuti munhu apfeke hembe kana bhachi rinoenderana nechitendero chake, uye kuti chii chakaipa kuti vanhu vapfeke hembe dzine mavara emureza wenyika yavo.
Aiwa, isusu tiri kuti vaSaruwaka vanoenda vane chitendero chavo chechirastafarian, saka ruvara ruri pahembe dzavo runoenderana nechitendero chavo, hazvinei ne flag yenyidzwe semurastafarian kuti vange vachipinda muparamendi vakapfeka jaketi rine mavara akaita seavainawo red, green, black neyellow.
Pamashoko avaMudenda ekuti vanopiwa simba rekurambidza nhengo idzi kupfeka zvadzinoda, vakadzere vanoti maStanding Rules and Orders eParamende anotaura chete kuti nhengo dzedare dzinofanira kupfeka mabhachi, asi haataure ruvara rwemabhachi anofanira kupfekwa.
Speaker of Parliament vaMudenda havana masimba ekuti vaite zvavari kuita. Isu chatinofungira chete ndechekuti vari kuita zvematongerwo enyika zvepolitics, kunyanyanya nekubuda kwakaita this flag last year. gorera pera hivi. Zinenge zuko arwaza chaizo chaizo kuti nengo zeparamendi zipinde mparamendi zine majaketi akadaro. But isu situ kuti aiwa vasaru waka vasi kupeka flag aiwa. Chavaru kupeka I jacket. Asiri neruwara wakada kufana ne Zimbabwe ni flag. Uyo ruwara rupa Zimbabwe ni flag. Ndiro rofuti ruwara rinoshandiswa ne Marastafari. Saati kuti chitendero chao, ngachi chengetezwe.
Asiva mudenda vanoti, hapana chinoshamisa pa kudzingwa kwa vasaru waka mudare iri. Vakapfeka zvisingadiwe pamutemo, vachiti handiwo vega vakadzingwa mudare nekuda kwa izvozvo. Vanoti semuenzaniso va Justice Mayor wajajena vezanu PF, vachimirira gokwe nembudzi ya National Assembly, vakadzingwa mudare iri mushure mokunge vapinda vakapfeka zvipfeko zvebato ravo muna chikunguru. Vakadzeri vanoti vapedza kugadzirira musoro wenharo kana kuti heads of arguments uye vanotarisira kuti nyaya yavo ichanzikwa mwedzi unouya. Muna gumi guru mapurisa akapinda mudare iri nechisimba mushure mokunge mamuka mirijonga apo mumiriri webudiriro muNational Assembly vakosta machingauta vakapinda mudare vakapfeka bhachi rakaita sera vasaru waka vakaramba kubuda mudare mushure mekunge vanzi vabude vanobvisa bhachi ravo. Vamudhenda neparamende vari kumiririrwa negweta vaSimplicius Chiambakwe panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaChiambakwe panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vabatana nhasi nevatungamiri venyika dzekuEurope dzakawanda muGeneva mukuedza kugadzirisa kunetsana mune zvematongerwo enyika kwave nemakore kuri muCyprus. VaGuterres vabatana nevatungamiri veCyprus, Greece, Turkey neBritain mukuedza kubuda nechibvumirano chinobatanidza mapoka maviri ari kunetsana ayaumba matunhu maviri.
Dare re Senate iro rine nhengo dzebato rema Republicans dzakawanda ratanga kutora matanho ekubvisa urongwa hwechirongwa cheObamacare, asi vasati vaburitsa urongwa hutsva huchatsiva chirongwa chezveutano ichi. Bato re Republican rakaisa pamusoro urongwa hwekuvandudza Affordable Care Act, uwo unozivikanwa sekuti Obamacare, sechimwe chezvinhu zviri pamusoro-soro kubva panotora hofisi vakadomwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Mauto United States anoti ane urombo nekurwiswa kwakaitwa nemubatanidzwa wemauto kumaodzanyemba kweAfghanistan mukutanga kwambudzi gore rapera, uko kwakauraya vanhu vekuAfghanistan 33 uye kukuwadza vamwe 21. Izvi zvabuda nhasi mugwaro retsvakurudzo muchiitiko ichi.
Makateerera kunepenyuro yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kunetsana mubato rezano PF kwave kutanga zvekare apo bato iri rave kutanga kuita gadziriro resarudzo dzemuna 2018. Nezuro, masachigaro nevanoona nezvematongerwo enyika mubato iri vakadaidzwa kuHarare nevanoona nezvegwara remusangano kana kuti political komzea vaSevia Kasukuwere vakashora mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuita mabiko nevanhu vakadzingwa mubato vachipemberera goredzva kuzvishavane.
Vachitaura vakamirira masachigaro aya vaSamuel Undenge vanoti vari kushora vatungamiri venyika vanodyidzana nevakadzingwa mubato. Vakadaidzira musangano vanonzi vari kuchikwata cheGeneration 40 uye vanonzi vari kuburitsirana makano nevanotsigira vamunangagwa vanozikanwawo nekuti Team Lacoste. Nyaya iri kunetsa mubato ndeyekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaivesa chigaro weZANU-PF kumaShonaland West Province vasati vadzingwa mubato iri vavengai Musengi avo vanga vari kuzvishava nekumba kwavamunangagwa paiitwa mabiko aya. Tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muTeam ZANU-PF vaJason Zhuwao. Tatanga nekubvunza vaZhuwao kuti vanoona sei mabiko aya.
Party constitution yedu inotaura kuti every party member anofanha kuva ne freedom of association ne nhengo chero yepamusoro seya vice president Emmerson Mnangagwa. Asi the concern came patakanzwa kuti pane ivo vatakadzinga sevanhu vemusangano tikawirirana semusangano kuti ava vanhu ava vari kupusha iyo yatinoti secessionist agenda. And ndoo vanhu vatainzwa kunzi vakaonekwa vari kupati ya vice president Emmerson Mnangagwa. Saka chandingade kuti nditsanangure vanhu ndechekuti haisi nyaya yekuti maparty members aenderei kumba kwa vice president kunoonana nawo. Kasi chatiri concerned nacho chikuru ndechekuti ivo vaenda ikoko vanhu vakadzingwa muparty yeZANU-PF. Chavaru kumbodirei chi kuramba vachida kuzviassociata na vice president Emmerson Mnangagwa. Iye zvinozvi makanzwa kuti Zuro maprovincial chairpersons vakasangana kuti vakurukure kuti chinakwa changa chiine vanhu ava chi isusu tichitaura kuti isu tiri kufamba negwara reZANU-PF, gwara ravaMugabe rinotaura iro kuti one ZANU-PF, one center of power.
Vamusengi pindai tinzwa.
Dzimwe nguva vamwe vanenge vachinotsvakawo mazano kuvakuru kuti kuda zvavakadzingigwa zvacho vanogona kuvakiwa bhozi kumusangano kunodiwa manumbers. Seni ndadzingwa asi handirambidzi kuvhotera ZANU-PF ka. Saka zvekuti tiri pamutevedzeri wemukuru wenyika chero da president varipo tiregona kungoenda kumba kwavo vakatitichedza kana kungoti kuvakumbira tokumbira kuti timbomwa madhirisi nemu. Vamwe dzedziri hama saka pakadzingwa vanhu havana kudzingwa mudzimba vakadzingwa kubato.
Mukoma Jason.
Chandingade kubvunza ndechekuti semunhu wemusangano kana muchiziva gwara reZANU-PF of which tiri kuziva kuti kumusangano takakudzingai, asi chatoda kuziva ndechekuti ZANU-PF haina disciplinary committee here. Committee iyi yakagarwa, inogarwa kuZANU-PF headquarters, haigarwe kumba kwavamunangagwa. Isusu chatinoziva kuti hongu munokwanisa muri hama but nyaya yekuti hapana ivo vamunangagwa futi vakatotaura kuti iye mukomana uyo anozviita energy mutodi akangoyerekana apindo mukati imomo achizviposa semember of parliament. Saka hatizonzwisise kuti chinangwa chake chanchiri che chikuri kuda here kudziya mushana navice president kana kuti kudini. But isusu chatinoziva ndechekuti gwara remusangano rinotaura iro kuti rine machannels.
Vamusengi.
Ndaichida kuvabata panhau yekuti gwara remusangano vachitaura zveconstitution. Ndoona sekuti ipapo vanoda kubatsigwa bhozi. Constitution haisi kutoteedzera totally bhozi. Kudzingwa takangokarikana tichingotarisa patv madzingwa. Hatitamboshedzwa kudisciplinary committee. Saka inhau yekungoti aiwa vari kungoita zvekungojamba jamba bhozi vane agenda dzavo.
Gwara remusangano baba. Kuti kana muchiziya gwara remusangano hapana munhu akambobedzwa kumusangano kuti uya tikudzinga. Kana pati yauya kune resolution yekuti munhu adzingwa musangano, disciplinary committee inotozoitwa wakuda kueya magrievances ako and musangano uyu ndounozogara pasi uchitaurisa kuti munhu watadzinga shuwa ane explanation here chaiyo chainogona kuti mitsoti adzoke musangano. Isusu takawirirana kuconference kucongress kuti tiri kufamba ne one center of power. Makuda kuuya muchida kudestabilize utungamiri hwedu. Imimi munozviita mafollowers avice president Emmerson Mnangagwa, munozviita mafollowers avo.
sei muchida kutinta zita ravo mukiva pinza munyaya nyaya disinei nenyika disinei ne development do chatida kunzisisa kwamuri nenyaya kuti inimi makuti nisida nyika makutipa isusu musangano headache yekuti tikonzentrate munyaya nyaya
kwenyu pozite nenyaka mira sei ko kumusangano ndikona kuti munenge mukutorashika mutozivi musangano
magarasika ndimi makatanga musangano isusu chirimo tisi tiri kufamba negwara remusangano saka mutaura kuti takarasika cause dai tanga takarasika tisu takadzinga but isusu tinotaura kuti aiwa kwete
aiwa vanhu vakadzinga vakatodzinga vanhu vakatodzingwa vakatodzingwa sezvo kunzi unenge uchitaurwa zvepachena muri kutaura izvi zvakangofanana nezvakaitwa chero kwakuchinzi kune vanhu vamanjuru vakadzingwa kune vanhu vanhingi vakudzingwa munodzinga vanhu muchiti ndevanhingi musati mavagunzo kuti uri wanhingi here saka igwana remusangano iroro kuti unongomuka wakadzinga munhu nekudhanza nditeera nini kokana kuruti hama yake saka hakuna munhu achateera hama
mukoma jesu
kutevera kwamuri kutaura kutevera kwekutevera kuumba here kana kutevera kwekuda kutevera kuti munhu atonge
avo vanga vari vajason zhuau vanotungamira kufambiswa kwemashoko muteam ZANU-PF vanga vachitaura parunare vari muHarare manzwawo zvakare kubva kuna vaiva sachigaro weZANU-PF youth league kumashonaland west vasati vadzingwa vavengai musengi avo vanga vari parunare kuchinoi
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezve mamiriro akaita zvino panyaya dzekuwanana mumwe achigara ari mhiri kwemakungwa mumwe ari kumusha apo mitengo yenhare yakwidzwa muZimbabwe.
Onguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchifona pano pa Studio 7 tichitarisa nyaya iyoyi iri kutaurwa naJonga yekuti ne anonzi madata bundles aJonga
ndizvo zvanzi distance relationship vari mhiri vakuchemawa kuti hatichakwanisa kunge tichitaurawo nemhuri dzakasara kumusha kana mhuri dziri kumusha hadzichakwanisa kunge dzichifonawo kune vari mhiri nekukwira kwakaita mitengo yekushandisa nhare muZimbabwe
inenge nyaya inonakidza zvikuru saka hama wadiwa vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitaura nezvenyaya iyoyi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzedu dzinotidzo 001-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318
Hongu blessing tidangwe uchidza vatereri kuti chirongwa ndeche Women's Round Table kupindai muchirongwa chemadzimai muchinzwa zviri kuitika
Basa redu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamugere
kana paine zvamunoda kuti vamwe vatereri vazive zviri kuitikawo muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka
zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vatereri nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvamunofungawo kuti zvinokwanisa kuvaka nyika
tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 atikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika
munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirawo kunge tichiitawo pano paStudio 7
kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio7@voanews.com
munokwanisawo kutitumira matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1-202-465-0318
munokwanisawo kutishanyira pafacebook page yedu inoti VOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munau dzemitambo pese panotambwa nhabvu nechikwata chenyika chemawarriors panoita gakava renyaya dzemari uyezve nekuzhamba mumabatirwo avo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Mike Kariati anotsvaga zvakadzama kuti zvii zvinokonzera kuti zvinhu zvinetse.
Nyaya dzemari mukamba yemawarriors inyaya dzatora nguva refu dzichadza kugadziriswa nevanotungamira nhabvu munyika Zimbabwe Football Association. Kubvira muna 1993 apo chikwata chemawarriors sedream team chakavakwa nemuchakabureng atfabish. Kusvika iko zvino mawarriors anongogara achiramwa basa nenyaya dzekusabhadharwa. Fabish uyo akararidza chikwata ichi kwemakore akawandisa aigara achirwisana nevezipa nenyaya dzemari dzevatambi idzi, pamwe achibudirira pamwe achikundikana. Kunyange hazvo mawarriors akabudirira kuenda kuma 2004 ne-2006 Africa Cup of Nations. Izvi zvakauya zvekare paine kutamburira sezvo vatambi Peter Ndlovu naBenjani Mwariwari vaipinza ruoko mhomwe dzavo kuti vabatsire chikwata ichi nemari. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Farai Kambamura vanoyeuka zvakaitika muna 2004.
Nyaya inautanga izvozvi patakaenda kuEgypt kumaAfrica Cup of Nations ikoko zvagara zvichiitika. Vakomana vakatozoenda mazuva iwayo kwakuchitori nemazim dollar kusati kwatisati akusenzesa maus dollar, vakaita sit-in paairport chaipo. Ezvinezvi vadzokorodza kuita sit-in.
Svondo rapera mawarriors aive ave kuramba kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations finals kusvikira paita chibvumirano nevezifa chekunyorerana pasi kuti vaizowana mari yavo makundano aya asati apera. Muteveri wechikwata cheCapes United vaProsper Mzanarwo vanoti zvinhu hazvaifanira kusvika ipapa sezvo mari yakakosha mumutambo wenhabvu.
Vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Mumwe muteveri wenhabvu vashingira ikadiyo vanoti kusabata zvakanaka vatambi kunokonzera kuti vasatambe nemazvo apo vanenge vachitamba nevekune dzimwe nyika.
Mawarriors, if they are professional footballers, they should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Izvi zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally. Vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Chiri kushamisa ndechekuti nyaya dzemari idzi dzakabvira kare uyezve hazvisi kuratidza kuti dzingagadziriswe iko zvino sezvo vezifa vari kuratidza kuti havana zano rekupedza matambudziko aya. Vese vari kuuya kuzotungamira sangano iri vari kungozhamba nenyaya imwe chete yekuti hakuna mari yekupa vatambi sezvo mari yese inobhadharwa nevatsigiri venhabvu kuona chikwata ichi inoperera mukubhadhara pekugara nendege dzinotakura vatambi. Zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kuSport and Recreation Commission, imwe yacho ichibhadhara nhandare, zvikwereti, mapurisa pamwe nevanobhadharisa pagedhe. Vezifa vachiti vanosara nemari shoma shoma. Pari zvino mawarriors ari kuGabon uko vari kukwikwidza mu-2017 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende hwokwidza makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muZANUPF zveG40 neTeam Lacoste kuramba kuchienderera mberi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya mina ndinga milinkomo munhau dzechindebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zilichumi lambili ngozibandlela 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa ukuthi yena ukhangelele ukuthi uzabe uyakhokhela ibandla leli, uthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo.
Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla.
Konke nje singandisengozine ukuthi singagcina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa ukuthi ziphele.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela okumemetheka kwesihudo se-typhoid eHarare. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni kakhulu kumathuba emisebenzi aqhubeka encipha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukweyisa uMongameli Mugabe lokuba ngamahlongandlebe. Embikweni abawethule izolo ntambama, abagcini sihlalo laba bathe uMnangagwa kamelanga abe lobudlelwano labahlamuki ngoba ukwenza njalo kumenza akhanye njengomuntu ojonge ukuhlamukela uMgabe. UMnangagwa wenze idili ngekhefu lekhisimusi lapho abikwa enxuse khona abantu abaxotshwayo kuZANU-PF abamsekelayo ukuthi athathe isikhundla sikaMgabe. Emkhosini lo uMnangagwa wabonakala enatha ngenkomitsho eyayibhalwe ukuthi "I am the boss", okuyinto eyasolwa kakhulu ngabecele leZANU-PF elilwisana loMnangagwa LG-14. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uVice President angakhanya esengumuntu ogijima edlala labantu okuthiwe libandla alikhokhelayo njengo-Vice President, kayisibo bantu abayenza kube lokumanyana. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa ukuthi yena ukhangelele ukuthi uzabe uyakhokhela ibandla leli, uthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlisela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo. Kuyinto emangalisayo kakhulu ukuthi athi engabe kwenzele njalo. Umbiko lowo osugitshwe ngabagcini sihlalo bema-province awezalo ngibona ngani mina uqondile nxa ukhangela ngokuthi ibandla kufanele likhokhelwe njani njalo kusetshenzwa njani kunhlanganiso mayelana lokuthi abantu bagcina njani njalo balandela njani imithetho yalelo bandla kumbe singathi inhlanganiso. Ngibone ngani mina ukuthi omunye wabakhokhela abonakale ehamba labantu abaxotshiweyo abathi hayi bazama ukubhidliza ibandla. Kuyinto embi kakhulu, kufana lokuthi ipolisa likhanye kumbe umkhokhelo wamapolisa akhanye gijigijila abantu abazakalayo ukuthi hayi bajayele ukutshontsha benze izinto ezimbi. Kuyinto ethusayo kakhulu.
Ukuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kubandla leZANU-PF Dokotela Sibanda kwandulelwa yizehlakalo ezinje, kambe singabona bemenza uMnangagwa abakwenza unkosikazi Mujuru na?
ngibone ngani mina ngakwakuzashupha ukuthi bamenza bakwenza umjuru ngendaba yokuthi mhlawumbe babecabanga ukuthi abasela sikhathi eside bengangeni kukhetho luka-2018 kodwa ngabe bekuyikuthi u-2018 engafika izanu ibe le mpumela. Ngibone ngani ngemva kwalolo khetho bangasuka nje bamthayi akume ngaphandle forward ngoba babekacabangela ukuthi kungabaphazamisa emkhankasweni wokhetho olulandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Uhulumende sekhuthazwe ukuba ehloniphe abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni njalo echiyane lomkhuba okubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Harare Residence Trust, HRT, uMnumzana Precious Shumba, ngesikhathi ngena umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center lapho belandisa phezu kwesimo sedolobha leHarare.
The government needs to be respecting those people.
Uhulumende abohlonipha laba bantu, akalalo ilungelo lokubabeka umlandu laba bantu uhulumende, kona bayibo abamtholisa imali. Uhulumende akazake eye ebantwini laba ukuyabatholisa amanzi noma ukudla. Abantu laba baphila ngokuthengisa njalo abayenelisi ukuthi benze abakufunayo ngenxa yokuthi kabala mali. Imali leyi bayisebenzisa ukufundisa abantu babo.
Ushumba usole inkokheli yeZANU-PF wathi kumele yehlukane lomkhuba wenkulumo zokweyisana lezakhamizi ilulaza isimo esingesihle endaweni yokuvuma ukuba ilizwe libhekane lenkinga okumele ilungisiswe. Ushumba unikeze umzekeliso wenkulumo kamphathi ntambo wezempila kahle uDr. David Parirenyathwa ngeviki ephelileyo lapho achaze uZulu njengongazinakekeliyo. UParirenyathwa wethule lamazwi ngesikhathi sethula umbiko wakhe phezu kwesimo sezempila kahle ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid eMpare kunsukwana isanda kwedlula.
Dr. Parirenyathwa is sick in the head. He is saying these people are dirty. That's what he said. He attacked the residents and said they are unhygienic.
Uyagula lapha ke ekhanda uDr. Parirenyathwa uthi yena laba bantu bangcolile. Yikuthethisa izakhamizi esithi laba bantu kabahlanzekanga. Kuthi kabahlanzekanga njani yena umunicipality engatholiswa imali eqondiswa kunhlangothi yezempilakahle.
Sekufe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane wesihudo se-typhoid eHarare kuthi abazinkulungwane ezimbalwa bawubamba lomkhuhlane. Lomkhuhlane ubangelwa ingcekeza. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu zikhuthaza uhulumende ukuba aqondise lokho okumele kulungisiswe angazacatsha ngomunwe egcona uZulu yena ovele esebunzimeni. Uhulumende ukhuthazwe njalo ukuba alungisise udaba lokungethembeki oselubhahile elizweni ehlukane lokuthukana loZulu yena ozama ukuziphilisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba eswele imisebenzi kubangelwa nguhulumende munye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siloko sikudaba lomkhuhlane we-typhoid izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zesabela ukuthi zingagcina sezihlaselwe yilomkhuhlane njengoba zihlezi zisamukela izihlobo zazo ezivela ekhaya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi Zimbabwe ihlaselwa i-cholera ngo-2008 kakuzange kuthatha isikhathi ingakahlaseli kwele South Africa. Ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid olegciwane elithelelwana phose ngokufanayo le-cholera, lodletshana lokuthi layo i-cholera isibuyile kwezinye indawo eZimbabwe, sekulethe ukwesaba okuningi kuzizalwane zeZimbabwe kuleli. Abanye bathi balesihlobo zabo esihlala eHarare, lapho kubhahe khona lo mkhuhlane, eziza viki zonke kwele South Africa zizodinga impahla zokuthengisa lobo kunye okungasekho eZimbabwe. Bathi ke makhulu amathubo ukuthi labo bagcine sebewutholile lo mkhuhlane njengoba begezela ndawo yinye, besebenzisa sambuzi sinye, lokudla ndawonye lesihlobo zabo lezi. Ngokutsho kwabezempila kahle, asebehlaselwe yilo mkhuhlane balakho ukuthelela abanye ngxa igciwane eliubangelayo lisezandleni zabo ngesikhathi belungisa ukudla loba nxa ongelawo engabamba amanzi abawuchithe esambuzeni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mongezi Mpofu uthi bafisa ngazo zonke indlela ukuthi eZimbabwe liuqede umkhuhlanelo njengoba lobanje bona bekwele South Africa labo kabaphephanga.
Kusungula alethi le ngoba la South Africa sebekhuluma la ngawo. Ngala ile news ze South Africa sebekhuluma la ngomkhuhlanelo. So sesithembele ku Department of Health ye South Africa. Ngicabanga into South Africa ngebe yalo ukusiza ngoba they've got enough equipment. Awubhozana ngebe yalo ukusiza ngoba laba they've got enough equipment.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Sebenzani Mqolo uthi ngeke babandlulule ihlobo zabo ngalomkhuhlane ngoba vele iningi labasala eZimbabwe sebethola phose konke okokuziphilisa eSouth Africa.
Sokukiyo iSouth Africa ukuthi ke emngcweleni izame uqinisa kakhulu mhlawumbe ukucheck abantu abajampela abadlulela ngapha eSouth Africa. Into vele ezoba i-challenge kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abahamba mhlawumbe ngabo double up kuzoba nzima ukuthi iSouth Africa ikuvimbele lokho.
Umnumzana Vusumuzi Ncube yena uthi usizi ukuthi akukho okwenziwa nguhulumende kwamanje okutshengisa ukuthi uzawuqeda lo mkhuhlane. Uthi izibi ezigcwele ndawo yonke ikakhulu eHarare lapho lo mkhuhlane obhakhe khona nokusilela kwamanzi ahlanzekileyo yizo izinto zakuqala obekufanele ukuthi uhulumende alwisane lazo.
Sonke nje singathi sengozine ukuthi singacina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa ukuthi ziphele.
Kusenjalo inhlangothi ezibona ngokulwiswa kwemkhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa zithi zizilungiselele kulwisana lalo mkhuhlane nxa kungenzeka uqhamuke. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe ngemali ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso phose sokune ekhulwini i-3.8% lonyaka. Isilinganiso lesi sikhulu kancane kulaleso ebesikhangelelwe nguhulumende. I-World Bank yethule limbiko izolo isithi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe njalo ukukhula ngesilinganiso sokwedlula kancane okuthathu ekhulwini i-3.4%. Kulive Talk namuhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngodaba lwabathandanayo behlala emazweni ehlukeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Umqondisi wamapolisa asebenza eNCITA awe National Intelligence umnumzana James Klepper uthi watshela oseza kuba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ukuthi gabala bufakazi bokuthi ele Russia lilembiko engamfaka esimeni esibi. Sisiphethe ezivela kwamanyamazwe ngokuya kwele Cameroon. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabakhuluma isilungu sokubangele ukuthi uhulumende avale umsakazo obukhuthaza ukuthi izizalwane zikahulumende izizalwane zakulelo lizwe zikhulumisane ngodaba lokukhuluma isilungu lesiFrench kulelo lizwe. Etabeni lethu olumqoka Iningi labantu abavela emhlubulweni weMandebeleni abethekelele edolobheni lakoBulawayo bedlulela emakhaya abo kumbe ukuyadlela ikhefu baphindele emazweni balokudana okukhulu ngesimo sedolobho leli. Bathi kalise yilo dolobho ekade belijwayele. OBulawayo abambone kulolu hambo bathi usengcolile, izibi ziphongulahlelwa ndawana yonke, amabhimu engasabuthwa njengensukwini, impompi zamanzi aphuma ezambuzi zihlala isikhathi eside, zidabukile zingalungiswa, abantu beseqa amanzi angcolileyo. Iningi labo libeka umansipala umlando wokungasebenzeli izakhamizi ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo lwela ilungelo loluntu uNkosazana Nozipho Moyo elesi khulumeli sikamansipala uNkosikazi Nesizampofu.
Ngeqiniso nxa sesikhangela ukuthi sivela kuphi njengoBulawayo masingakhompeya ngobo-1990 sesikhangela lesikhathi esesibizo sikhathi esi-2017. Izitandadi zokuhlanzeka kwedorobho sokuyile. Akunento ebuhlungu njengokuthi nxa uvuka ekuseni usiyafika ku-CBD kobugodini, amaphepha abakhona phana, it's very pathetic. Ye, amabhimu asekhona, kodwa ungakhangela phakathi edorobheni amabhimu a-concentrated ku-CBD usilanda indawo zokwe-TMEs utholokela usiyafika ngale kubo tower block, that is the main city. But as I'm sitting in Katesi, in Puma, in Anyendri, from South Asen, if that's in Harare Road, if that's in New York, they are not being. So in terms of the litter, in Mayeza, you notice what is, there's actually more litter, you can notice it now. I'm at the Makona here, but I don't think they're sufficient, they are nearly
Miss Mpov. Wena ke ucelele kucouncil uthini ke ngezandlupe lezangkathazelezi lezibhekane lezi zakamizi zakoBulawayo?
Ungananzeleli abantu bakoBulawayo kule culture ingathi indlela thiyiso khona ayisiyo. For instance, i-littering ngabantu abalahlela amaphepha phansi. Abantu bayahamba, umuntu umbone driver imota emangalisayo kodwa elahlela iphepha phansi. So i-council iyazama ukuthi yenze i-public awareness. Singabhoda amadorobho, iqiniso kulamanye amadorobho ungabhoda even overseas, i-beam is not necessary every corner. Ngoba abantu bayafundisa ukuthi nxa vele first ungahambi usinde emgwaqweni. Okwesibili, lokhu iphepha oligenerathayo ligcine uzalilahla ngini. Kodwa eBulawayo kasiyenzi njalo. Akhona amabhimu edorobheni ku-CBD but they are not adequate. Nxa sikhangela lapho esihlala khona esingathi kusemalokitshini, i-council izamile ukuthi ifake kulama-community groups aklinayo ahambayo ward by ward. So i-ward day one ilabantu from the community abahamba bedobha amaphepha. Sisuke lapho futhi kulama-refuse trucks esesiwasebenzisa avela ku-community. So i-community has been empowered to collect refuse not only suke ezindlini incedisana le-council ukuthi iyefika ku-landfill site. Kodwa esikunanzelelayo yikuthi thina ngokwethu asisaphathi kuhle idorobho lethu, sesingamachapa. Njalo njenge-council asitsho ukuthi asomlando wethu ukuklina idorobho, siyazama. Kodwa okwakathesi i-problem enkulu yikuthi abantu i-culture yethu kayisiyo, kasayenzi kuhle.
Selike lazama na ukuthi libe lenhlelo zokufundisana kumbe ukuhlawulisa labo? Ngoba njengemazweni ngapha ungabonakala uphongulahlela ndawana yonke bayakuhlawulisa. Seleke la ukuzama yini khona lokho njengecouncil?
Ye, akhona esithi ngama-fines, inhlawulo oyibhadalayo for littering, I think $20. But okwakathesi i-section esingathi ama-municipal police angabe yiwo a-enforce ama-bylaws balutshwana. So right now we don't have enough manpower ukuthi sihambe sikhangela wonke umuntu olahla amaphepha ngoba baningi laba bantu.
Eyokubuthwa kwamabhimu-ke bathi abantu bakhala ngokuthi njengeburombo kuthiwa bese behlale isikhathi eside amabhimu engabuthwanga.
There's an article ephumile ngolwesibili ibiyona leyo sesingene ke-emsebenzini indaba yoburombe emaflet futhi inesikhathi eside ama-allegations abanye bathi 16 months I don't know but nxa sibona ukuthi yona ikhansile ayisakuthi izizo yesikhathi isuke kudanise ngoba lapho abantu abaphila khona and sesikhangela iy'ndaba zona ezeseziqalisile e-typhoid e-Harare and so forth considering ukugcwala kwabantu eburombe it's a health hazard so khonokho abathi bakubonile kukhona ikhansile iyazama kodwa ngibona ngani isebenzisakhona sikini ukuthi ziqhubeke
iburombo yona ngwaye as a settlement yayikufana ukuthi indawo liyana abantu labana bemuve so official I think icouncil yayisithi abantu labana bayamuva but izivilezane icouncil sihambile yazikhupha and we are going to monitor that area
imizi yakobulawayo isiminengi njalo siyaswaqhela ubulawayo lina njengokhansili selaqhelisa na inhlelo zenyu ezinjengamaphayiphi impompi zamanzi impompi zesuwa
esikwenzayo njengedorobho because kufanele sinanzelele idorobho nxa siliyakha for instance kathesi kulama-stands aservisayo kwezindawo ezinjengabo emagodi labo seluveve ama-requirements ukuthi nxa singakaphi abantu ama-stands siyaqala siservise indawo sifake imigwaqo sifake i-water sifake isuwa abantu balahlela phansi izibi amabhanana yonke into ngoba bethemba ukuthi ucouncil uzadobha ucouncil laye kathesi because of financial constraints ngeke sagcwalisa every street corner ibe lo muntu othanyelayo it's not practical siyakwazi ukuthi amabhina ashoda but kwesi sikhathi ilitter you hold on to it uze ufike ngikhaya so siyabonga ngoba siyakwazi ukuthi there are lots of efforts at community level bakhona izakhamizi abayenza ama-clean ups bakhona abanye sisebenza lawo futhi kuma-road shows sifundisana nasezikolweni sesingenile to try and teach our young children ukuthi izibi kufane siziphathe kuhle
unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo ubexoxa endawonye lonkosazana Nozipho Moyo ngokuhlanzeka kumbe ukungahlanzeki kwedolobho lakobulawayo bebelo Praxedis Jeremiah weStudio 7 Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi zikhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni ikakhulu kumathuba emsebenzi aqhubeka encipha. Kubika uMartin Ngwenya.
AbeZimbabwe abahlala eBotswana abasadinga kumba balahlelwa imisebenzi nyakenye bathi abafaki amathemba amaningi ukuthi 2017 kuzabaphathela amathuba angcono umnyaka ka-2016. Uphethe kubi kwabanye abeZimbabwe abalahlelwa imisebenzi eBotswana ugoqela ngisho amadokotela ababalisi kanye ngisho labafundisi emasontweni lokhu ngesikhathi leBotswana lisithi likhangele ukufaka imisebenzi eminingi ezandleni ezizalwane zalo hatshi abavela phandle kwelizwe unkosazana Irene Mpofu sele minyaka emithathu esebenza njengombalisi kuleBotswana kodwa osanda walahlelwa umsebenzi ngakho uthi kakhandelanga ukuthi amathuba evuleke ngomnyaka omutsha noma nje engakalahli imbeleko
Asikhangelelanga okuningi ngo-2017 noma nje sizaqhubeka sidinga ukhanya kuyoma ngisho lakhona pha eBotswana lapho iningi liqhubekayo lilahlekelwa imisebenzi manje thina esivela ngaphandle-ke
kodwa uthi ukuphindela ekhaya akuqumi ngisho kancane engqondweni yakhe
ngisho asicabangi ukubuyela ekhaya into yokugcina leyo ungangcono sidubeke silapha ngoba ekhaya kome ngamandla
Umnumzana Tshenjelani Dube uthi laye ubona into zingantshintshi kakhulu ngomnyaka 2017 noma nje iqhubeka le themba lokuthola umsebenzi ongcono yena ufike eBotswana nyakenye kodwa kakenelisi ukusebenza.
Siqhubekela phambili siyidinga imisebenzi kodwa nje khanya kunzima ukuthi uyithole imisebenzi le emazweni angumakhelwane noma nje kungcono kulasekhaya kodwa ziyabuya zona.
Ekupheleni komnyaka ka-2016 abeBotswana abafika inkulungwane ezilithumi balahlelwa imisebenzi waqubula ulaka lwezizalwane zeBotswana ezathi uhulumende wazo abone ukuthi udala amathuba emsebenzi lokhu kulakho kuvalela phandle izizalwane zamanye amazwe emathubeni emsebenzi ekhona eBotswana ngingumathin ngwenya wendaba seStudio 7 ngesavunungula eBotswana
Obe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT eGwanda South umnumzana Ridas Clowe obhubhe ngempela viki ungcwatshiwe emzini wakhe eNgwali namuhla. okhokhelela umsebenzi ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe. Yena uchaze uTlou njengeqhawe ebelizimisele njalo lisebenza gadalala ukulwisana lombuso omubi owezanu PF. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabon ngomgqibelo lapho iqembu leCameroon elizanqikilana khona lele Burkina Faso kuthi ele Gabon lidibane lele Guinea-Bissau. Amaqembu la akusibaya sika Group A. Amaqembu aku Group B wona azalandela ngesonto lapho ele Senegal elizadlala khona lele Tunisia kuthi ele Algeria lona lidlale lele Zimbabwe Warriors. Sixhume incwethi kwezemidlalo omuzi wethu Hadebe sambuza ukuthi ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe leAlgeria.
Uzananzelela ukubana bahamba belo mqeqeshi ongwalapha eZimbabwe, amanye amazwe alabaqeqeshi avela ngaphandle kweAfrika. Uzananzelela njalo ukubana kulabadlali abangabaningi kakhulu abadlala ngaphandle kweAfrika uqembu leZimbabwe, kodwa amanye amazwe labadlali abaningi avela khona le eEurope. So kuqakathekile ukubana sikhangelesise khonokho, sibe sesikhangelisisa njalo lokuthi bese kulesikhathi eside singayi kuNations Cup, abahambi nje abafana bayezikholisela. In the process of ukukholisa kukhona ukubana bemangalise amaqembu amabili amathathu.
Uvama ukuthi ibhula sangoma Hadebe akusibhulele, ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe wakuqala ngesonto leqembu leAlgeria?
Iqembu leAlgeria liqembu eselifike salitshaya phambilini, kodwa kumalungiselelo abo lenze kakuhle. Kungangithokozisa mhlawumbe ma ngingabona iqembu leZimbabwe lisenza khonokho elikwenze eCameroon, lisenelisa ukubana kube yi-1-1 kumdlalo wokuqala. Kungabe kuyinto enhle leyo ababe beyenzile abafana. Ngibona bezenelisa abafana ukubana bethole umhlomelo, i-point kumdlalo wabo wokuqala.
Umuzi wethu Hadebe yincwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Ngiqoma nini ntombenhle lijahe lidala uJays Marabini majaha wodwa ezigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa zingakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abaqinisa ihlalo bezabelo zebandla leZanu PF basola umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labahlamuki. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kwaneloko lamhlanje olivalelisayo ngenjabulo nguNtungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.